Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina gunyana 1 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Attorney General wenyika ino waisa order inonzi prohibition order yekurambidza mademonstration for 2 weeks. Isu sebato rinotevedzera mutemo tati isu hatichaita demonstration yedu mangwana, taakuita demonstration yedu musi wa16.
Muchuchisi mukuru wehurumende orambidza vanhu kuratidzira munyika kwemavhiki maviri.
Idano rinofanira kupembererwa nemwana wese weZimbabwe anoda runyararo, anoda kuti kodzero dzake dziteedzerwe, anoda kuramba achienderera mberi neupenyu hwake pasina mhirizhonga.
Mumwe muchuchisi opomerwa mhosva yekuzvidza dare panyaya yevanhu vakasungwa vachiratidzira muHarare. Sadhiki yoshorwa nevamwe nenyaya yekusaziya nyaya yeZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende nhasi yadzika mutemo wekuti vanhu vambomira kuratidzira kwemavhiki maviri ichiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Izvi zvapa kuti kuratidzira kwanga kwakarongwa mangwana nemapato anopikisa ari pasi peboka reNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA kusundirwe mberi. Hatina kukwanisa kubata muchuchisi mukuru wehurumende kuti tinzwe divi ravo kana gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo sezvo vanga vasingadairi nharembozha dzavo. Asi mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvemutemo munera vaDouglas Monzora.
Pakuratidzira uku mapurisa arambidza demonstration yedu nyika yese kubva kuHarare, Bulawayo, Gweru, Masvingo, zvese varambidza mademonstration iwayo. Vanga vachiti ivo havana kuwana nguva yakakwana 7 days dzavaiti vanoda. Uyezve Attorney General wenyika ino waisa order inonzi prohibition order yekurambidza mademonstration for 2 weeks. Isu sebato rinotevedzera mutemo tati isu hatichaita demonstration yedu mangwana, taakuita demonstration yedu musi wa16 September panopera 2 weeks dzatarwa naAttorney General. Izvi tiri kuitira kuti vasaya kukwanise kuwana mukana wekukwanisa kungosunga vanhu vasina kuvatonga zvinobvumirwa pasi peprohibition order. Kaka tinokurudzira vatsigiri vedu kuti demonstration yedu tiri kuita musi wa16 September, hatisi kuzovasiya, asi musi wa16 September ndopa tiri kupinda mustreet Zimbabwe yese, kwete Harare chete. Saka kudhorobha kwese kwamunenge muri ikoko kunofanira kunge kuine demonstration musi wa16. Ndo zvatafunga kuita izvozvo.
Pane chikonzero here chapiwa naAttorney General chekuti vati vanhu vambomira kuratidzira?
Vataura nyaya yemhirizhonga, asi isu tiri kuziva kuti mhirizhonga iri kutangwa nemapurisa vachida kuti veruzhinji vakwanise kutsamwa. Asi nyangwe zvazvo zvakadaro, isu ticharamba tichiita demonstration yedu. Asi nyangwe zvazvo zvakadaro, tichaannounza mangwana zvimwe zvirongwa zvatichaita pa2 weeks idzodzidzi. Zvinoita kuti hurumende iyi igwadame. Tichaannounza mastoro atisingatengi, mastoro evanhu ivava vari kutidzvanyirira. Kuti kana tati stori yanhingi haitengwi, hatizotenga. Kana tati bhazi ranhingi ari kutidzvanyirira, hatizokwira zvakare. Saka tichange tichizivisa veruzhinji nematanho atichatora iwayo. Asi pari zvino demonstration dzemangwana hadzisisiko.
vanoona nezvemutemo munera vari munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Muonzora vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abatawo amai Marceline Chikasha vanotungamira bato rinopikisa reAfrican Democratic Party vanoiwo nhengo yenera akavabvunza kuti zvakakosha sei kuti madzimai apindewo muzvirongwa zvenera.
Kuratidzira kwatiri kuita tiri kunyanyoshungurudzika nenyaya yekuitwa kunoitwa sarudzo muZimbabwe. Isusu patakatangawo musangano wedu tikaona kuti sarudzo yemuno muZimbabwe haina kunyatsorurama. Kune zvakawanda zvinoda kugadziriswa. Tikaona kuti tikarwa hondo iyi tiri tega tinogona kusabudirira, asi tikabatana nevamwe vakasanganawo nezvatakasangana nazvo panyaya dzesarudzo. Takaona kunge tinobudirira.
Zvii zvamungade kuona madzimai achiita panyaya idzodzi dzekuratidzira? Munoona zvichibatsira here kuti pawanikwe pachiitwa kuratidzira kwakadai? Tichiona kuti dzimwe dzenguva tinoona madzimai achishungurudzwa nekurohwa nemapurisa.
Ndofunga nekuti vana mai ndisi tinozvara, ndisi tinorera vana, tichiona kuti vana vari kugara zvakanaka. Kana mwana akashaya school fees, mai ndovanonyanya kutanga kutambudzika. Mumba mukashaya chikafu, mai ndovanonyanya kutanga kutambudzika. Saka kuti tigadzirise nyika yedu, hakuna imwe nzira yatingashandisa kusarirwa kwesarudzo. Ndo nzira yatakati muZimbabwe tinoshandisa maelections. Saka kana maelections iwawo asingafambi zvakanaka, tisingawani zvatakatarisira pamaresults panobuda, tofanirwa kutogadzirisa nyaya iyoyo, nekuti ndo panobuda kugara kwedu kwese ipapo.
Asi munoti nemaonero atiri kuona madzimai achishungurudzwa panguva idzo vanoenda vachinoratidza nevanhu vakadai semapurisa?
Ndokurudzira mapurisa kuti vasashungurudze vana mai, nekuti vana mai tatambura kwenguva refu. Takamboita nzara muZimbabwe, tikaita macross border trader. Ezvinoonana vana mai pamwe vari kurara mustreets vachishaya mari yebhazi, vachitengesa madomasi mutown umu. Votoita 5 days vakarara papavements vakamirira kuti chii weekend isvike pamwe vaunganidzwa kamari. Saka munhu agara musituation yakadaro achitongoshungurudzwa nehurumende, iwe mupurisa wozouyawo mushungurudza futi nekumurova, ndoona zviri zvinhu zvinotoshura pachivanhu chedu. Nekuti hazvingatombokumirire mushe kuti urove munhu saizi yambuya vako kana kuti yamai vako.
Amai Marceline Chikasha vanotungamira bato rinopikisa reAfrican Democratic Party vari parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo miriri weHighfield West mudare reparamende uye vari nhengo yezano PF vapsychology Mazivisa akavabvunza nezvedanho ratorwa nemuchuchisi mukuru wehurumende.
Idanho rinofadza, idanho rinofanira kupembererwa nemwana wese weZimbabwe anoda runyararo, anoda kuti kodzero dzake dziteedzerwe, anoda kuramba achienderera mberi neupenyu hwake pasina mhirizhonga, pasina vanoda kushandisa violence kuti vatore utungamiriri hwenyika. Zvatiri kuona isusu zvataona masondo apfuura, vanhu veMDC wePeople First vangu vachibatana vachikonzera munga mupopoto, vachipisa zimotokari, vachiparadza mabuilding, vachiba muzvitoro zvevanhu. Hunhu husingatarisirwe kunge huchiitwa munyika yeZimbabwe, nyika inozikana pasi rose kuti nyika ine runyararo, inyika ine mutungamiriri anoda runyararo, inyika inokoshesa kodzero dzevana veZimbabwe. Asi handishona kodzero dzo dzichityorwa nevanhu veMDC through violence dzavo, through maitiro avo ekuti vanhu vaakurwadziwa kuti vakatadza kubvisa mugabe pachigaro pa1980, vatadza kuvabvisa nanhasi nekuda kwemaelections, nekuda kwemafree and fair elections. Vakuda kuti pamwe vakaita violence hurumende vamugabe ingadoni.
Asi kava Mazivisa, ivo vanopikisa ava vari kuti mapurisa ndo ari kutanga mhirizhonga nekukandira vanhu utsi hunokatyidza asingateerere zvinenge zvaturwa kubva kumatare uko.
Matsotsi ndozvinoita tsotsi. Tsotsi akabatwa muchitoro kana kuti kupa aba, akabvunzwa kunzi waitei, anoti ndiri kunzi ndaba, asi anenge aba. Vanhu veMDC zvavari kuita, vari kupisa dzimotokari. Hatisi dive mapurisa anopisa dzimotokari. Hatisatamboona mupurisa anoba muchitoro anoita looting nevandalism. Tiri kuona nemaziso edu zviri kuonekwa zvinezvi. Iage yesocial media, hapana chitsotsi kana manyepo anoitika. Zvinhu zvese zviri pachena, zviri kuoneka.
Asi tiri kuonawo vamwe vechidiki veZANU PF vachibuda vachityisidzira vanhu, vamwe vari kuti sei vasiri kusungwa.
Hapana munhu weZANU PF kana muyuta achityidzira munhu. Zvakataurwa nevechidiki veZANU PF ndezvekuti taona isu kuti taakutosvika petingati panguva yelawlessness. nekuti vanhu veMDC mayouth ari kuya ari 1,000, 2,000 mapurisa edu enyika ari kana 20 saka vari kuvakurira mayouthi vechidiki vezanu pevha kuti isu chatinokwanisa kuita ndechekuti hatisharambirege kusiya zvinhu chiramba zvichiitika taakuchibata vanhu iye anonzi citizen arrest zvinogumidzwa pamutemo kuti ukaona munhu achiba kana achityora mutemo unomubata womuendesa kumapurisa
mumiriri weHighfield West mudare reparamende vapsychology mazivisa vebato rezanu PF vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930.
Kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Nasi zuva ramboti ure zvishoma kana kuti eclipse zvaonekwa muZimbabwe nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzinoti Tanzania neReunion Island. Izvi zvaitika kwema minutes 10 mangwanani. Zvinonzwo izvi zvichaitika musi wa26 kukadzi gore rinouya. Nyanzvi munyaya dzemamiriro ekunze dzinoti izvi zvinokonzerwa nekunge mwedzi wavhara zuva. Vasungwa makumi matanhatu nevapfumbamwe vanonzi vakakonzeresa mhirizhonga pakuratidzira kwakaitwa svondo rapfuura vamiswa pamberi pedare zvakare nhasi pavaenderera mberi nekusvitsa chikumbiro chokuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Mutongi wedare vatendai mawe vatanga nekutura mutongo wekuti muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vazvidza dare nekusauya kudare nenguva dzakatarwa nedare nezuro kuti vauye nhasi vakazouya zvavo pavanodira. Mutongo waturwa navamawe wabva vaita kuti hurumende itadze kubvunza mufakazi wayo rwepiri kana kuti re-examination sezvo yarambidzwa nedare. Rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava vaobei shava vaudza Studio 7 kuti zvaitwa navareza kusakoshesa kodzero dzevasungwa dzekuti vagare zvakasununguka.
Icho kwadi dare pane paraona kuti vamuchuchisi vanga vachiita zvemahumbwe nedare havasi kutora nyaya iyi senyaya yakakosha zvekuti pane imwe nguva mutongi ati vamuchuchisi havasisina mukana wokubvunzurudza witness yavo yavanga vadaidza anova mupurisa ari kuferefeta nyaya.
Mukusvitsa chikumbiro chekuti vasungwa ava vapihwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso, magweta ari kumirira vasungwa ava aenderera mberi nekubvunzurudza mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaRafael Chakama, avo vanga vachiti havana chavanoziva nezvekusungwa kwevasungwa ava. Rimwe remagweta aya vaHarrison Nkomo vaudza dare kuti hapana chikonzero chinoita kuti vajemwa nevamwe vavo varambe vari muusungwa pasina zvikonzero zvakati tsvikiti zvasvitswa kudare nehurumende sezvo mufakazi wehurumende abudawo pachena kuti hana humbowo pari zvino hunoratidza kuti vasungwa ava vakapara mhosva. Rimwe remagweta aya vaTrust Maanda vatiwo zvinhu zvinoshoresa kuti mupurisa auye kuzomira pamberi pedare achiti anoda nguva yokuferefeta vanhu vari muusungwa. Vasungwa ava vakasungwa zvitevera kuratidzira kwakarongwa nemapato anopikisa ayo akazopiwa mvumo nedare repamusoro reHigh Court kuti aratidzire asi mapurisa akavarambidza ndokuvarova nekuvakandira hutsi hunokachidza. Zvichakadai vamwe vasungwa vatatu vanoti vaPride Mukono avo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revadzidzisi vekumaruwa reRural Teachers Union of Zimbabwe nhengo yesangano revadzidzi reZinasu vamakomborero aruzivishe pamwe nenhengo yesangano yeCrisis in Zimbabwe Coalition vamehlili Dhuve vamiswawo pamberi pedare raMajor Street Kumbare vachipomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga zvichitevera kuratidzira kwavakaita pamatare nechipiri pakaunzwa vajemwa nevamwe vavo kudare vachiratidza kusafara nekusungwa kwakanga kwaitwa vasungwa ava. Vatatu ava vanzi vadzoke kudare zvakare mangwana pachaenderera mberi nekunzwikwa kwechikumbiro chavo chekuti vatongo vachibva kudzimba dzavo pamhosva yavakatarisana nayo. Vamwewo vatatu vakasungwa muHarare nezuro vaendeswa kuma office e National Prosecuting Authority. Kubulawayo mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira Crispin Dlovu uyo akarohwa zvakaipisisa nemapurisa anonzi aendeswa kuchipatara uko ari kurapwa. Vamwe vanhu vanomwe vakasungwawo muguta iri nezuro vari kutarisirwa kuendeswa kudare mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende iyo yanga yambomisa kupinza vanomabasa ichiti vashandi vayo vakawandisa inonzi yatanga zvakare kutora vadzidzisi vemuzvikoro zvepasi. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba yavo yakanyorwa musi wa24 mwedzi wapera munyori mukuru wePSC amai Pretty Sunguro. Vanoti bazi rezvedzidzo yepasi yakapiwa mvumo yekupinza vadzidzisi basa kuti vatsive vadzidzisi vakamiswa mabasa gore rino. Amai Sunguro vanoti pose panopinzwa basa vadzidzisi ava panofanirwa kunge paine vashandi vebazi ravo kuti pasaite huori. Dano rekupinza vadzidzisi mabasa ratambirwa nemufaro nemunyori mukuru wesangano rinomiririra vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe.
Tiri kutoti muzvikoro maticha arimo ari kunzi 130,000 mashoma zvakanyanya. Kuti zvinhu zvitifambire tinotoda almost another 100,000 teachers.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mudzidzisi wekumakonde vaRosten Mutapwa vanoti pari zvino vamwe vadzidzisi vanodzidzisa vana vanosvika zana panguva imwe chete.
Tiri kutofara kuti hurumende yazoona zvataigara tichitaura paya kuti muri kuti maticha akawandisa isu tichitori vashoma.
Vamajongwe vayambira hurumende kuti vasapinze nhengo dzevechidiki dzezanupf basa ichiti vadzidzisi sezvo zvichakonzera matambudziko muzvikoro.
Hatisi kuda kuti vatore vanhu vavo vemusangana vovaunza kuzvikoro kuzokonzera piridishi nemheremhere vachiripota zvinhu zvisizvo vachityidzira maticha muzvikoro.
Mukuru webazi rezvedzidzo yepasi mudunhu remashonaland west vasylvester mashaya mombe vakaudza musangano waizeya matambudziko emuzvikoro mwedzi wapera kuti munyika mune dambudziko rekushomeka kwevadzidzisi.
Poita dambudziko revarayiridzi kumaecd varayiridzi vavasiko iye zvino provinsi inoyoga iri kuda 1240 maticha eecd.
Hurumende yainge yambomisa kupinza vashandi vehurumende mabasa vachiti vakawandisa sezvo mari inowanikwa nehurumende yanga ichiperera kumari dzemihoro. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Makatirira kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Panonzi pane kurwisana kunotyisa kuri kuitika muguta guru reLibreville kuGabon mushure mesarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kunzi nevanopikisa dzakabirirwa nemutungamiri wenyika iyi vaAli Bongo. Vaikwikwidzana navo ndevaJinping avo varikuti sarudzo vane vatsigiri vari kuratidzira vachipisa nekupwanya zvinhu. Vaping vanoti vatsigiri vavo vaviri vaurayiva vamwe gumi nevapfumbamwe vakakuvara. Vari kutungamira bato remaRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika muAmerica vaDonald Trump nezuro vakaparura chirongwa chavo chekuti vachaita sei nevanhu vakapotera muAmerica vasina mapepa kana kuti immigration plan vari kuArizona. VaTrump vanoti vanoda kuvaka mudhuri kana kuti wall pakati penyika yavo neMexico zvinova zvakonzera mutauro pakati peAmerica neMexico. VaTrump vanoti vakavaka mudhuri uyu Mexico ndiyo ichabhadhara asi Mexico inoti haisi kuzoita izvi. Mutauriri waAmai Hillary Clinton vavari kukwidza navo vaJohn Pedosto vanoti zviri kutaurwa navaTrump hazvina nematuro ose. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Musangano wechimakumi matatu nenhanhatu weSADC Summit wevatungamiri wenyika dzemuSADC wemazuva maviri wakapera nechitatu kuSwaziland, nyaya yeZimbabwe isina kuzeyiwa kana kukandwa mudariro. Musangano uyu wakadoma mutungamiri weSwaziland Mambo Muswati vetatu Sasa Chigaro vachitevedzerwa navaJacob Zuma vanove mutungamiri weSouth Africa, kuchitwo vaJohn Pombe Magufuli vanove mutungamiri weTanzania vachidomwa kuwesa chigaro wedivi rezvematongerwo enyika pamwe nekuchengetedzwa kwenyika nekushanda pamwe kana kuti SADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation, vachitevedzerwawo nemutungamiri weAngola vaJose Eduardo dos Santos. Vemasangano akazvimirira muZimbabwe pamwe nevezvematongerwo enyika vemapato anopikisa vakanga vachifunga kuti musangano uyu ndo yaive nguva yakakodzera yekuti SADC itore mukana wekuziya matambudziko ari munyika pachitariswa mamiriro akaita zvino munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzezveupfumi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaFarai Maguhu vanotungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri wesangano reFederation of Non-Governmental Organizations ave kusiya chigaro vaGoodson Nguni. Tatanga nekubvunza vaMaguhu kuti vanoti kudii nedanho reSADC rekupeta musangano risina kuzeya nyaya yeZimbabwe.
Ndinoona sekuti SADC yasvika pakumeta nenyaya yeZimbabwe. Nyaya yeZimbabwe yanetsa SADC kubva muna 2000 kuzvinezvi amakore gumi nematanhatu Zimbabwe ichingoramba ichidzikira. Saka inyaya yanetsa SADC zvekuti tinorangarira even vana Levi mwana wasa vakamboedza kuti nyaya iyi ngaigadziriswe. Asi vakatukwa, vakashoropodzwa, vakachichidzirwa zvikadii, vakadzamara vazongofawo vakasiya yakadaro. VaIan Khama vekuBotswana tese tinorangarira muna 2008 vakamboedza vakatoisa program paBTV vachiti ishu yeZimbabwe inofanira kuti igadziriswe kuti Zimbabwe ikwanisewo kufambira mberi nedzimwe nyika. Asi zvekare vakasoropodzwa, Zimbabwe inyika isingadi kutsiurwa, inyika isingadi kuti nyaya yayo ikurukurwe. Ndisamusha vanoti kana ndichiponda mhuri yangu siyana inini, hamuzive kwandakabva navo. Saka saka SADC yati nyaya yeZimbabwe regaiti tambire kure.
Vanguni, mashoko enyu nemaonero enyu pamusoro pedanho rakatorwa neSADC rekusakurukura matambudziko ari muZimbabwe.
Chekutanga ndoda kunditaura kuti SADC haisi hurumende yeZimbabwe. Vana veZimbabwe vakabvuma kuti vaane matongerwo enyika avanoda ivo, vakasaudza hurumende yavanoda. Isu hatisi provhinsi yeSADC, isu hatitongo nyika dzivamwe vanhu, isu hatitongo nevamwe vanhu munomu. Hatidi vanhu vanoda kunyetera kutitsiura kana pasina zvatiri kuita zvakashata. Hurumende yemunhu haisi kuuraya vanhu, hapana zvakambonzi pane vanhu vakaurayiwa. Asi kana vanhu vasingafarire hurumende inenge iripo, inyaya inogadziswa nevagari vemunyika imomo chete. Isusu hatina mvumo yekuti tiende kuBotswana kunotaurawo nekuBotswana kuti imi vanhu kuBotswana voterai Botswana National Front, kana kutaura kuti masan people vari kuBotswana vari kunzi vari kudzvinyirirwa nehurumende yeMatswana. Tovati isusu kana vasiri kufara totaa kupindira nyaya yacho yekuti imi hamusi kufara nezviri kuitika. Nyaya iripo ndeyekuti vanhu veSADC vanoziva kuti zviri kutaurwa nevanhu kunzi ngavapindire nyaya yeZimbabwe hazvidei navo ivo.
VaMaguhu, manzwa zvataurwa navanguni munowirirana nemaonero avo here? Vari kuti muZimbabwe hamuna dambudziko.
Handiwirirani nemafungiro iwawo. Mukatarisa nyika yedu iko zvino izvi, the biggest export yeZimbabwe hachisi chibage, haasi maindustrial products, vanhu vari kutiza namo munyika. You remember kuti kuma1980s taiona a lot of vanhu vachibva kuMozambique vachifudza mombe muZimbabwe, nekuti Mozambique yanga iri kurwa hondo sivowo. Iko zvino izvi tine more than 3 million Zimbabweans vanoenda munyika, vazhinji vavo vasina kana dzidzo yekuti vanokwanisa kunowana mabasa epamusoro kune dzimwe nyika.
Vanguni,
vana veZimbabwe ndivo vanofanira taurira nemuno vagadzise nyika yavo. Hapana munhu anobva akauya muno kuzogadzisa nyaya dzemuno muZimbabwe. Hapana. Hatisi kuuraya naizvi. Indikaona munhu webato iri kana bato iri kana bato handidi kurwisana naeni. Hatisi kuurayana munhu. Aiwa.
Ndaida kuzopindawo panyaya yekuurayana.
Pindai vamagu.
Nyaya yekuurayana haisi yekuridzirana pfuti chete. Kana hurumende ikabira vanhu $15 billion yekwamarange, wono kuchengeta mari kunana Dubai nekunana China, vanamai vedu vachitadza kuenda kuzvipatara, vanhu vachisunungukira muhozi.
Hatidi vanhu vanonyepera vanhu. Hapana munhu pano akaenda kuchikoro anoziva kuti vanhu vangatore $15 billion voendeswa kuDubai. Zvoregedzwa kubatwa nevanhu vari kuwest vanochengeta International Financial Forums. Kune United Nations Convention inobata vanhu vanoba mari vakadaro. Hakuna $15 billion akaenda kuDubai. Dai zvakabatwa kugara nemaamerica zvemabritish nemaeuropeans. Zvinhu zviri kuitika munomu zvinenge zvimwe zvakanaka, zvimwe zvakaipa, asi vanogadzisa nyaya idzodzo vanhu vanogara muno vachitaurirana.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaGoodson Nguni, vanove zvakare mutungamiri wesangano reFederation of Non-Governmental Organizations ave kusiya chigaro vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna vafarai maguhu vanotungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vari parunare kwaMutare. Iko zvino tochienda kuna Mavelas Muhlanganya uye achitiudza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNigeria.
Chikwata chinofurukidza mwero cheBoko Haram chauraya vanhu vakawanda muNigeria. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vafa muhondo iyi uye vanhu vanodarika mamiriyoni maviri vatiza misha yavo. Vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe vave kuziya nenzara nekuda kwehondo. Mumakore maviri apfuura, Boko Haram yashandisawo madzimai nevanasikana kunorwisa dzimwe nzvimbo. Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, vaJohn Kerry, vati vanhu havafanirwe kugara vachitya kurwiswa nezvikwata zvakaita seBoko Haram. VaKerry vati kurwisa Boko Haram hakungodi hondo asi kuti hutongi hwejekerere. Mumwedzi mitanhatu yapfuura, mauto eNigeria akwanisa kusunungura zviuru nezviuru zvevanhu zvainge zviri muunapwa hweBoko Haram. VaKerry vakurudzirawo hurumende yeNigeria kuti itambire vanhu vari kutiza kubva kuchikwata cheBoko Haram. VaKerry vati kuita izvi chete ndiko kuchapa kuti Nigeria ive neremangwana rakajeka risina mhirizhonga. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNigeria.
Muchirongwa cheLive Talk cheWomen's Roundtable tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukuratidzira kuri kuitwa munyika, vamwe vachirohwa nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirei nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001 202 465 0318. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Muchuchisi mukuru wehurumende orambidza vanhu kuratidzira munyika kwemavhiki maviri. Mumwe muchuchisi wehurumende opomerwawo mhosva yekuzvidza dare panyaya yevanhu vakasungwa vachiratidzira muHarare. Sangano reSADC roshorwa nevamwe nenyaya yekusaziya matambudziko ari kuitika muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannel Zim muchishandisa dekoda reWiztek kubva na7pm kusvika na9pm. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo achikupai nhau muririmi rwendevele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 1 ngompandula 2016 nguNtungamile Inkomo ngisithi endabeni zethu lamhlanje.
Isizathu esenza ukuthi sithi thina uhulumende kamgabe lomgabe kabahambe sitho ngakhona ukuthi kona sebe izephulamthetho izephulamthetho ngendlela ekuconstitution fanele babe sejele.
Ukutshengisela obekukhangelelwe ukwenziwa kusasa ngamabandla aphikisayo sokudluliselwe phambili ngemva kokubana kuvinje ngamapholisa. Umantshi wethesa umtshutshisi icala lokudelela umthethwandaba kucala labasolwa ababotshwe ekutshengiseleni okwenziwe eHarare ngeviki edluleyo.
Zakhumbula ukuthi iSADC yangenelela kuze kufonywe iGovernment of National Unity kwaze kwafika isikhathi sokhetho ka-2013. Engubona kungenzakala nxa udlakela lolu lungaqhubeka abantu beloba bedengiswela ngokuya kwesikhathi iSADC ingagcina isingenela.
Kanti vele kungani inhlanganiso yeSADC ingangeneli njalo kudaba lweZimbabwe njengalokho eyake yakwenza? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukutshengisela obekuqoqwe ngamabandla aphikisayo phansi komanyano we-National Electoral Reform Agenda inera kusasa ekhonona ngemithetho ephathelane lokhetho akuseyikuba khona ngemva kokuvinjwa ngamapholisa. Amabandla aphikisayo la ake atshengisela ngeviki edluleyo esithi afuna uhulumende aguqule imithetho ephathelane lokhetho ukuze kungabi lokuqilibezela kukhetho luka-2018. Amapholisa athi avimbe ukutshengisela kwakusasa ngoba amabandla aphikisayo la alile ukuza emhlanganweni obubizwe ngabomthetho mayelana lohlelo lolu. Athi njalo kasoze avumele ukutshengisela edolobheni leHarare kumaviki amabili alandelayo. Kodwa ibandla leMDCT elililunga lomanyano wenera lithi ukutshengisela kwamabandla aphikisayo lokhu sokuza kwenziwa mhla ka-16 kulinyanga. Sixhume isiphathamandla saleli bandla umnumzana Bednico Pepe yena osole kakhulu amapholisa.
Uhulumende weZANU-PF uhulumende wezephulamthetho njalo konke lamapholisa ankona izephulamthetho ngoba u-section 59 weConstitution yeZimbabwe unika abantu imvumo ukuthi batshengisele uhulumende kulokho abakhonona ngakho. Nxa iConstitution yelizwe isithi abantu bayavunyelwa ukutshengisela, bona uhulumende weZANU lamapholisa ankona nxa besalisa abantu kuyini khonokho? Yikho sithi izephulamthetho. Isizathu esenza ukuthi sithi thina uhulumende kamgabe lomgabe kabahambe sitho ngakhona ukuthi kona sebe izephulamthetho izephulamthetho ngendlela ekuconstitution fanele babe sejele. Kodwa lapha instead ukuthi babe sejele yiba basibusayo. Ilizwe kalisela mthetho, akusalandelwa mthetho ngelokwethuselana, ngelokuhlukuluzana, ngelokuthi abanye abantu banyamalale bangabonakali, ngelokuthi umkhonomi ufe kade sabantu abasebenzi, abantwana bayahawula bacede ema-university. Yikwephula umthetho konke khonokho ngoba yizinto ezilungelo labantu elibhalwe kuconstitution. Nesizathu esifana nayo sithi thina ke asisoze sekele ukuthi senze izindlela zokuthi sitshengisele uhulumende ukuthi asimfuni kuze kuyefika isikhathi sokuthi sivote uhulumende weZANU lomgabe bakhitshwe ngabantu, ngoba wonke umuntu sekubonile ukuthi uhulumende weZANU lomgabe sebeyehlulekile into zabo zonke ngezesimenemene. Yikho ilizwe leZimbabwe likusimo sona seliso zona.
Kodwa amapholisa mnumzana Bebe athi alibizile njengenera ukuthi lize lizokhulumisana ngokuthi kuzahamba njani ukutshengisela kwenu lokhu, kodwa lina kalihambanga, yikho nje elincithile imvumo.
lokho ngamanga abambeka ngezandla la amamba alihlaza tshetshoko amapolisa ahlangene ngakukhuluma ngoba okwakade singikhuluma ngisho ngobulawayo ahlangene labantu benera izolo ahlangana labantu benera namhlanje kodwa ukuqhakathekile ukufanele abalaleli babekwazi ukuthi amapolisa abengalahlupho abevumelana labantu bese bevumelane laba abantu ukuthi hayi landelanini indlela elithelize ayilandela litshengisele ngokutula kodwa okwanamhlanje kubuye ikhomandi evelele eHarare sokuthiwa khona akuvalwe konke khonokho kukhona umuntu otshele amapolisa ukuthi avale
umnumzana Abednego Bebe ngunobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT sixoxela ekobulawayo kunjalo nje ukuthethwa kwecala labantu abangamachuma isikhombisa ababotshwe kutshengiseleni kwangeviki edluleyo kuqhubekele phambili namuhla umantshiye sithi umthotshisi utshengise ukwedelela umthethwandaba ngokwekela ukuza izolo umantshi umnumzana Tendai Mawe uthi umtshutshisi umnumzana Michael Reza wenza umathanda ngokungazi emthethwandaba njengemfanelo ababotshwayo laba babalisa unozindaba uJames Jemwa onhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Gift Siziba umnumzana Pride Mukono lo umnumzana Mehluli Dube wenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition labanye. Lolu daba luzaqhubeka luthoniswa emthethwandaba kusasa. Lokhu sikudaba olufanayo abantu beZimbabwe kungakhathalekile ukuthi ngabesilisa kumbe ngabesifazana. Sebehlala bengabatshengiselayo beveza ukukhonana kwabo ngokwenzakala elizweni kwezenotho lakwezombusazwe besithi sebekhathele. Kodwa udubo osolukhona ngolokuthi lapho amapolisa ezama ukuchitha ukutshengisela lokhu, abalocuku njalo ayabhaxabula abantu belinyazwa kakubi. Abanye ngabahitshwa yintuthu ye-tear gas abanye njalo bagcine bethwalelwa ezibhedlela. Abesifazana kabasahlonitshwa njengabomama, kutsho abanye. Ngeviki edluleyo kuze kwatshaywa omunye usalukazi walanyulelwa ngabanye abebandla le-MDCT. Imifanekiso iyagcwala enkundleni zebulenjini. Kambe lokho kungabaqeda idlabuzane na abesifazana ukuphathekayo kutshengiseleni lokhu. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Peace Project unkosazana Justina Mukoko yena othi haji akunjalo umuntu wonke usekhathele eZimbabwe ikakhulu bona omama asebesithi okungayisikufa ikuphi
okwenzakalayo khathesi ukuthi imuli yeZimbabwe abantu abaningi babhekane lobunzima empilweni zabo nxa ubunzima lobo butholakala endlini ubamba umama kakhulu esesikubona kusenzakala khathesi ukuthi vele babona kufana ukuthi angaze ahlale endlini akonke ikufa uhlenzi endlini kumbe uphume waya tshengisela kodwa esikubonayo khathesi ukuthi baningi omama abaphumayo abahamba ukuthi bayotshengisela ngiyabona belibona imfanekiso ebiphuma khathesi omama kade betshaywa ngamapolisa khathesi kulolinda masarira olokhe ebanjiwe ngendaba zona lezi ezokutshengisela ukutshengisela ukungathakazeleli izinto ezingamanga kuhle elizweni.
Wona amapholisa seliyake likhulume labo na lina njengabalwela ilungelo likaZulu ukuthi kungani kathi bephatha ngocuku olungaka isalukazi esinjenge esalukazi umama otshaywe ngeviki edluleyo kubuzoba lomunye umama njalo obebeletha umntwana emhlanje kodwa ngapha echayo kwenye video eke yaba viral enkundleni zebulenjini
asonto elula ukufikela emapoliseni thina nje ngabalweli belungelo loluntu sike sazama ukuya ku commission ebona ngelungelo loluntu iZimbabwe Human Rights Commission sikhangelela ukuthi bona balesandla esiqinile ukwedlula esethu ukuthi basikelele emapholiseni kodwa satshela ukuthi umhlangano obufanele ube khona lo skomishi wamapholisa lo lesiphatha amandla seZimbabwe Human Rights Commission ubungakabi khona okuthi ukuthi amazwi la ebengakafiki kibo kodwa ke kuvikele edluleyo sithokoze kakhulu ukuthi iZimbabwe Human Rights Commission yethule umbiko ikhuluma mgceke ukuthi akufanelanga ukuthi amapholisa abambe izizalwane zeZimbabwe ngendlela akade bezibamba ngayo nxa betshengisela ngoba lilungelo lomuntu wonke ukuthi enelise ukutshengisela nxa lokho kutshengisela kusenziwa ngokuthula.
Unkosazana Justina Mukoko, ngomqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Peace Project. Izenzo zikahulumende zokudinga usekelo kwezombusazwe ngokuthembisa abantu isitanda zokwakha izindlu sezidale inkinga enkulu kuntuthuko yamadolobho ngoba sokusakhiwa imizima hlayana nje. Kutsho inhlanganiso ye-Combined Harare Residents Association, kubika uMark Peter Ntambe.
Lokhu kuphume emhlanganweni omkhulu wokusebenzelana kwamakhansili kudaba lokutholisa abantu izindlu owenzelwe eHarare namhlanje ngaphansi kwenhlanganiso ekhuthaza ukuthembeka eTransparency International Zimbabwe. Isiphathamandla senhlanganiso yeCombined Harare Residents Association CRA umnumzana Tendai Mchada wazise ukuba kulokungenela kukahulumende kumisebenzi yamakhansili osokuphazamisa ukuxutshwa kwayo ngemfanelo. Umqondisi weChitungiza Residents Trust umnumzana Mavela Sikhumalo uthi lokhu ikwenza osokubhakile kundawana zonke.
Babona ngathi kuza kuba very difficult ukuthi uhulumende abuye athi ayidilizani izindlu lezingcoma, kuyabe sokubonakala ngathi le isi lack of respect kumnikazi webizo.
Ukhumalo uthi umkhuba wokuthi umhlabathi ugcine unikezwa ngumphathi ntambo wokubusa kwezabelo umnumzana Sevia Kasukubere wona amakhansili ekhona awamukeleki njalo uzaphazamisa imisebenzi yamadolobha. Umnumzana Mfundo Mlilo esinye njalo isiphathamandla seCRA uthi idolobha leHarare lisalela muva kwamanye amadolobha ngenxa yalolu dubo ngoba lingenelisa ukulandela ezinye indlela zokulitholisa izimali.
Ngoba singakhala amadolobha njengeJohannesburg layo kuthiwa i-developing in African city, a global African city, okutsho ukuthi bona bazama ukuba ngathi yinzika ye-continent yonke nje ye-Africa. So idolobha leHarare kumele kube la iplani naleyo.
Umlilo uthi leli dolobha lisebenza ngebudget efika kuzigidi zamadola ezingamakhulu amathathu 345 million, khona idolobha leJohannesburg njengomzekeliso lisebenza ngebudget efika kubhiliyoni elilodwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, Mark Peter Ntambe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-6065, la ku 15460 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukele ethi www.voaindebele.com la ku-Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Live talk kuhlelo lwabesifazana olwe Women's Round Table namhlanje sihlaziya udaba lokwenziwa ngabesifazana ngalezi nsuku zokutshengisela osokubhahile elizweni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
We'll be right back.
singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhamuke udlakela kwatshiswa idale lephalamende namhla kwele Gabon kulandela impumela yokhetho eveza ukuthi umongameli Ali Bongo nguye onqobileyo. Ekade becabanga ukuthi omela ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump sezakhuluma esithobile ngodaba lwabokuza basele bedanile izolo ngoba ethule amazwi aludlakela ethembisa ukuxotsha abangena kwele Melika ngaphandle komthetho njalo esithi engakhethwa uza kwakha umduli ovimba abeMexico ukuthi bangene eMelika. Baningi abantu abathi umanyano we Southern African Development Community owe SADC kumele ungenele kudaba lweZimbabwe lapho amapolisa abaxabula khona abatshengiselayo esitaladeni bekhonona ngombuso kamongameli Mugabe. Kulokuvumelana phakathi kwamabandla aphikisayo uZulu Makhaza kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi iSADC kumele ihlafune udaba lweZimbabwe njengalokho eke yakwenza njalo kwenziwa ngummeli we South Africa ngumongameli we South Africa umnumzana Thabo Mbeki ngomnyaka ka 2008. Umbeki wayengumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe wahlalisa phansi amabandla MDC le ZANU PF okwenza ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano ngo 2009. Okwamanje ukuxokozela sokusestaladeni lapho abantu Makhaza abathi sebefuna umongameli Mugabe ehle esihlalweni. Labo abatshengiselayo batholiswe nzima labo ngamapolisa. Kambe kuyini okungenza ukuthi iSADC ize ingenele njalo kudaba lweZimbabwe? Ukuze sihlaziye lolu daba, asizweni uGibbs Dube Studio 7 exoxa lomnumzana Mlamli Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe, lomnumzana Joseph Chuma, omela iphelandaba Mpopoma edale lephalamende njalo elilunga leZANU PF. Unkomo usungula lingxoxo.
Kufanele lo mbuzo mangiphendula ukhangele kucontext ukuthi iSADC ileminyaka ngathi emine umbe emithathu yaphuma edabeni lweZimbabwe. Sizakhumbula ukuthi iSADC yangenelela kuze kufonywe i-Government of National Unity kwaze kwafika isikhathi sokhetho luka-2013. Engikubona kungenzakala nxa udlakela lolu lungaqhubeka abantu beloba bedingisela ngokuya kwesikhathi iSADC ingagcina isingenela. Sikhangele njalo ukuthi uSADC akusikho ukuthi ngamazwe wonke ale power. Ilizwe lilamandla kakhulu yiSouth Africa. ISouth Africa yiyo futhi ukuthi nxa izinto zingamanga kuhle eZimbabwe i-affectwa yikuhamba kwabantu abanye behamba okungekho emthethweni betshaya idabula bengena kulizwe leSouth Africa. Ngakho nxa abantu bengene babe baningi iSouth Africa layo sibona ngathi kuya-affecta umkhonomi yabo lokuphepha kwabo. Yikho abangathi hayi uhlupho lolu asilungenele ngenxa yokuthi solungenela kithi. Ngakho as long as iSouth Africa ilokhu isatolerate lokhu kwenzakalayo ngibona sengathi okwamanje akukhangelekekanga ukuthi ingene. Sizakhumbula njalo futhi ukuthi ukungena kwabo kwesinye isikhathi kuvuma ukuthi ukungenelela kwabo ekuqaleni akuphumelelanga. Into liyana bayenza bapheka imboza.
Honorable Juma, ungathini ngalokho okukhulunywa ngumnumzana Nkomo lapha?
iSADC yibhulokhu yamazwe abuye ndawonye ukubana sibe lo mbuthano owuqinisana kwezomnotho, ezepolitiki naloko okuhlukahlukeneyo. Ngakho iSADC yona ukuthi ingene elizweni elithize ingena nxa kuyikuthi umthetho singathi i-constitution eyalelo lizwe iyalingabanjwanga kuhle weza nxa sithi mhlawumbe kule uhulumende ongene ngokudlakudlangu lokhwana bakhongesikhiwa ngamakhulu detat or izinto nje eziphakaza kube nxa sokunempi ezweni isikangeneli. Manje ungakhangela kwela kito eZimbabwe la uhulumende okhona wangena okusemthethweni njalo ulokhu usese lelungelo lokubusa kuze kufike u-2018 ngokusemthethweni ngakho ngakhona kuze kuphela usibona isadaki iyabe isiqhunye izandla isibotshwe izandla ukuthina ingabe isibuya isingena ngaliphi ye ngiyakwazi ubana iyakhulunywa ukuthina kulezi nsuku kulevukelwa ngapha kwelakithi eZimbabwe kodwa iqiniso elikhona ukuthi abantu bethu kwesikhathi especially intabeni izindaba lezi asikhulumi izinto ngendlela eyiyo njalo ngendlela ejulileyo ehloniphekayo iZimbabwe kayisi ukuthi iyathaba yithi ye kukhona udlawudlawu lapha nalapha kukhona abathizi imoto lapha nalapha bakhona amapholisa abanye abayezongayisiko futhi labo ukushaya abantu laphana nalaphana kodwa ingenerality nje iZimbabwe ilokhu ilokuthula kwezinye iindawo eziningi ngoba into yena le yenzakala ungakhangela kahle kahle yenzakala eHarare kuphela ngapho komlanga ngathi ezimbobulayo lapha kuthule ungaya emaphandleni ngale kuthule so isadake nangwane sibili phela kasho abantu abasithupid ngabantu abanabantu abacungulula izindaba abakhayelisa iindaba kuhle kuhle bayakwazi ukuthi babezokungenelani kungena udlamudlango lobana osobudlulise amandla othi beisi mhlawumbe sithi soku-out of control
singeniseke unkomo khonapho nkomo uyamuzwa lapha-ke u-honorable Juma uthi eZimbabwe vele akulabo udlwangudlwangu kangako kodwa siyakwazi ukuthi sibili kungazani kule nkinga lapha lalapha so ungathini khonapho kwezithi isadak ingene phela
ubaba uJuma uzakhumbula ukuthi emaviyini adlulileyo singasayi kathana emakhokhoba khona laphana kube le mibiko yokuthi amapholisa kade engitshaya amathiga sewangenisa ezindlini kwaze kwasweleka le ngane mase sisiya ngale eHarare omunye umuntu engazibuza ukuthi hawu sokusesozivele yini ngasibona last week kube lo mfanekiso isalukazi sile 62 years sikhahlelwa ngamapholisa izinto ezinjengazona lezi ukuthi isalukazi sitshayelwane sikhahlelelwane ngamapholisa abantwana abancane basila izinto ezinjengalezi yizo ama-violations of former human rights angagcine senza ukuthi abantu bangaphandle kwelizwe oyisadak yona ingenisi
yes sivale khonapho-ke babajuma kwenyanzana amapholisa wona lawa ajale ukukhahlela abantu abotshwa njalo kuyaqhubekela phambili phela kungazani kulokhu khahlamezana eZimbabwe vala ngamafitshane baba
ngobulawayo lapho akhuma khona ubaba uNkomo ngangikhona mina into eyenzakalayo abantu labana abayenza emakhokhoba labana baqhasha ukuthatha amathabe faka amatshe bantu besenza njalo baqala ukulutha izitolo zabantu emzilikazi labawatshaya i-supermarket kwabana kulobhe kunasizi kwashaya i-supermarket amapholisa asethola umkhondo athelandela athola impandla zane zazitshontshiwe sesemafilipi labana odwa eburombo labana flats wathola kanti izinto eziningi ezazisuka ezitolo zonezo ezazijontshiwe odwa zethu wona kwasekusela lobo bhova lobo obasewulandelwa ngamapholisa ngako labana abantu abasezama urevisti kwena amapholisa arikhabe khonoku yikho lapho kwasongaba le nto enjalo khona
umnumzana Joseph Chuma umela isigaba sephelandaba Mpophoma edalele parliamente njalo ulilunga lebandla leZANU PF ubexoxa endawonye lencwadi kwezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo Bebelo Gibbs Dube we Studio 7
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Kuhlelo lwezemaphandleni namuhla ngiselowa kweru emaboleni lapho engixoxa khona lesakhamuzi umnumzana Thulani Mlangeni ngamalungiselelo okulima nanku isikhathi sesihambile sokungumpandula Mnumzana Mlangeni ngiyakwamukela kuhlelo
Ngiyabonga baba ko
kuhamba njani khona ngapha emabolele
esikwenza lapha ngikuthi siyaphendula sidebha umkuba ngalesi sikhathi isisikhathi sokulungisela esisibona sibhondile sifake umkuba emasimini ethu yiso futhi njalo isikhathi esivala khona insimu zethu ukuthi kungabe kusangena lutho kungase sithe saqala ukulima so okwamanje imkuba sikuthilwa ubhizi sikile kuleyi ndawo
umquba eliwusebenzisayo ngowani
ngowenkomo siyagebha umquba wenkomo ezibayeni zethu bese sikutela-ke emasimini
ukulo mahluko yini phakathi komquba wenkomo lo wembuzi kumbe owembuzi awusebenzi
thina mdabuko wethu asiyaze siwusebenzise owembuzi so amandla awo angilaqiniso lawo kodwa wenkomo hhayi yifertilizer sibili enatural
uyakuyichaya inali ezwayo sibili ngomquba wenkomo
kakhulu kudala laphana kusathiwa kulamakopa laphana sasingenisa umuntu okumangalisayo ngenxa yomquba wenkomo seza kukhona okuthiwa i-rotational planting ukuthi kulomnyaka siyahlanyela okunye kokuzayo sihlanyela okunye ukuze izilimo zethu zizuze ukudla okufaneleyo asenzi lokhu okuthiwa i-monoculture ukuthi nsuku zonke emuvumuvu a-a siyatshintshatshintsha
lo nyaka kuyini okhangelela ukukulima
lonyaka ngilima wona umuvu kumnyaka odlulileyo bekungamabele inyawuthi uphoko izilimo zinezane ezilinywa endulo
i-fertilizer yona ethengwayo kalitholi kumbe libalekela imbadalo
abanye bayayisebenzisa kodwa-ke nxa sifunda izifundo zokulima lapha kunganilo kugugisa lo mhlaba so hayi thina sivame kakhulu umquba kodwa abanye-ke bayayisebenzisa layo iyabenzela kayo
ukuphendula inhlabathi elikwenzayo omlangeni kulezi thelo bani kuphathisa ngani
ukuphendula lokhuyana ikuzama ukuthi sinonise ngamandla njalo umhlaba ngoba kuyabe phela ngemva kokuvuna kulamahlanga aweleyo kulotshani okwamilayo so sengifuke ngaphansi ukuthi labo kube yimvundiso njalo
izanusi zomkhathi zithini zona lo nyaka zithi likhona na izulu
izibonakalisi ngendlela yemvelo yethu hhayi kukhomba ukuthi mhlawumbe lingaba khona izulu
aha ngizwinhloko lapho kuyini ngezamadonki ngezenkomo
zinkomo lezi ngiyazithinta nje emadlelweni la
hhayi kuhle emlangeni abanye abalimi lezakhamizi nje ungathanda ukubatshiyela wapha amazwi
engingakutsho ukuthi abantu kabaqine ekulimeni izilimo zasendulo leziyana kakhulu ezingafuni amanzi amaningi okwenzela ukuthi singangenelwa yindlala abantu kabasuke emkhubeni wokulima umumbu kokuphela balime nje imihlobohlobo yezilimo etshiyeneyo yikho ukuthi sibe nesivuno esihle esingenza ukuthi abantu bavune bathole ilizwe lethu lizuze ukusutha lemuli zethu zoyenzeke kakuhle
hhayi uyibeka kuhle ebaba mlangeni bekukuhle ukuba kuhlelo lawe njalo siyabonga sikufisela okuhle
ngiyabonga baba nkomo
belilalele uhlelo lwezemabhandleni ngixoxa le sakhamuzi seLower Gqweru emaboleni umnumzana Thulani Mlangeni asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo shortage sifike emaphethelweni ohlelo kodwa singake hlukane sikhangele bezihamba phambili okutshengisela obekuqoqwe ngamabandla ezombusazo aphikisayo kusasa akuseyikuba khona ngemva kokuvinjwa ngamapholisa kwanelo kwalamhlanje mtokazi omuhle olivalelisayo ngontungamili nkomo salani kuhlelo lwe-live talk lilani We'll be right back.
A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, September the 1st, 2016. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the role women are playing in protests happening at home and abroad. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But as you know, ladies out there, Thursday is your day. Pano pachina chema zimai.
Olo sine lobo mama, ngalezi suku sesikala ngo 8.
Yeah, bo PJ. With the time change, yes, we are actually starting now at 8 p.m.
8 p.m. Siko nanjalo ebule njini ku www.voazimbabwe.com. Lobanjalo ku www.voashona.com. Lobanjalo ku www.voandebele.com. Ebule njini.
And don't forget, ladies out there, that we are now live streaming, so you can actually join in the conversation as it happens. So please go to your Facebook pages and like VOA Shona, VOA Ndebele, and also VOA Studio 7 is still operational, so we can chat with you on those pages. So please join in the conversation as we live stream.
Pakuratidzira uku maprisa arambidza demonstration yedu. Nyika yese kubva kuHarare, Bulawayo, Gweru, Masvingo, zvese varambidza mademonstration iwayo. Vanga vachiti ivo havana kuwana nguva yakakwana 7 days dzavaiti vanoda. Uyezve Attorney General wenyika ino waisa order inonzi prohibition order yekurambidza mademonstration for 2 weeks. Isu sebato rinotevedzera mutemo tati isu hatichaita demonstration yedu mangwana. Taakuita demonstration yedu musi wa 16 September panopera 2 weeks dzatarwa na Attorney General. Izvi tiri kuitira kuti vasaya kwase kuwana mukana wekukwanisa kungosunga vanhu vasina kuvatonga zvinobvumirwa pasi peprohibition order. Saka tinokurudzira vatsigiri vedu kuti demonstration yedu tiri kuita musi wa 16 September hatisi kuzovasiya, asi musi wa 16 September ndopa tiri kupinda mustreet Zimbabwe yese, kwete Harare chete. Saka kudhorobha kwese kwamunenge muri ikoko kunofanira kunge kuine demonstration musi wa 16. Ndo zvatafunga kuita izvozvo.
Ndinonzi Lilian Tinyerere, ndiwo Megan Tinyerere yangu. Asi inonyanya kuzikanwa maningi ndeyekuti Mashumba. Ini ndakangogara mufunge, ndakagara ndisingatombozive kuti zvinhu zvandichasangana nazvo. Takamirira court order nekuti zvakanga zvanzi ndinozoipinda ikoko na 11 o'clock. Saka chakazoitika ndechekuti before 11 vandatsvaga pekugara ndivandagara zvangu. Ndakangoishamisa ndichitosvikwa nebhutsu, ndakarohwa bhutsu nhatu. Ndatopfugama ndichisimudza maoko angu kusarinda kuti vaona kuti handina chandina ndakangogara. Ndobva vatanga kundirova. Ndakabvunza kuti ko muri kundirovere, tikanzi izvo muchatofa ndinokuurayai panapa. Ndiva ndichishandiswa kuti ko ndinourayiwa kuti ndaita sei kanzi makagarirei panapa. Ndakabva ndikati musandirove ndiri murwere. Kwatiemano ndinomwa mapirisi, ndiri munhu weshuga, ndine BP. Saka muri kundirovere. Haana kumbozviteerera izvozvo. Ndopaakandipika bhesi tiri ndivaizvo ndirova nechibhatani chiri.
Ini ndine Marcelina Chikasha, president weAfrican Democratic Party. Kuratidzira kwatiri kuita tiri kunyanyoshungurudzika nenyaya yekuitwa kunoitwa sarudzo muZimbabwe. Isusu patakatangawo musangano wedu tikaona kuti sarudzo yemuno muZimbabwe haina kunyatsorurama. Kune zvakawanda zvinoda kugadziriswa. Tikaona kuti tikarwa hondo iyi tiri tega tinogona kusabudirira, asi tikabatana nevamwe vakasanganawo nezvatakasangana nazvo panyaya dzesarudzo takaona kunge tinobudirira. Vana mai ndisi tinozvara, ndisi tinorera vana, tichiona kuti vana vari kugara zvakanaka. Kana mwana akashaya school fees, mai ndo vanonyanya kutanga kutambudzika. Mumba mukashaya chikafu, mai ndo vanonyanya kutanga kutambudzika. Saka kuti tigadzirise nyika yedu, hakuna imwe nzira yatingashandisa kusarirwa kwe sarudzo. Ndonzira yatakati muZimbabwe tinoshandisa maelections. Saka kana maelections iwawo asingafambi zvakanaka, tisingawane zvatakatarisira pamaresults panobuda, tofanirwa kutogadzirisa nyaya iyoyo nekuti ndopanobuda kugara kwedu kwese ipapo. Ndokurudzira mapurisa kuti vasashunguridze vana mai, nekuti vana mai tatambura kwenguva refu. Takamboita nzara muZimbabwe tikaita macross-border trader. Ezvinoonana vana mai pamwe vari kurara mustreet vachishaya mari yebhazi vachitengesa madomasi mutown umu. Votoita 5 days vakarara papavement vakamirira kuti chii weekend isvike pamwe vaunganidzwa kamari. Saka munhu agara musituation yakadaro achitongoshungurudzwa nehurumende, iwe mupurisa wozouyawo mushungurudza futi nekumurova, ndoona zviri zvinhu zvinotoshura pachivanhu chedu, nekuti hazvingatombokumirire mushe kuti urove munhu saizi yambuya vako kana kuti yamai vako. Asi kune madzimai ndoda kuti tinofanirwawo kushinga, nekuti hapana tinouya takagara muDzimba kana kuti takangomira pamafenzi kumaraini tichingotaura nyaya kuti muZimbabwe zviri kurwadza, zvinhu zvinoda kuchinja. Zvinhu zvinotochinja tikamira, tikabatana, tikauya pamwe chete tikati chii chiri kuda kuchinjwa. Ngatitorei gwara rakadai, tobatana, toratidzira kana kuri kuratidzira, kana kuri kunyora tsamba tonyora tsamba, kana kuri kunyora petition kana kuti kunani tonyora tichisaina tese. Tikabatana takadaro ndoona kuti tinogona kuchinja upenyu hwedu nehwevana vedu.
Okwenzakalayo katesi kuti imhuri yeZimbabwe abantu abaningi babhekane lobunzima empilweni zabo. Nxa ubunzima lobo butholakala endlini ubamba umama kakhulu. Esesikubona kusenzakala khathesi ukuthi vele babona kufana ukuthi angaze ahlale endlini konke ikufa. Wethu uhlenzi endlini kumbe uphume waya jengisela. Kodwa esikubonayo khathesi ukuthi baningi omama abaphumayo abahamba ukuthi bayotshengisela. Ngiyabona belibona imfanekiso ebiphuma khathesi omama kade betshaywa ngamapholisa. Khathesi kulolinda masarira olokhe ebanjiwe ngendaba zona lezi ezokutshengisela, ukutshengisela ukungathakazeleli izinto ezingamanga kuhle elizweni. Asonto elula ukufikela emapholiseni. Thina nje ngabalweli belungelo loluntu sike sazama ukuya ku-commission ebona ngelungelo loluntu, iZimbabwe Human Rights Commission. Sikhangelela ukuthi bona balesandla esiqinile ukwedlula esethu ukuthi basikelele emapholiseni. Kodwa satshela ukuthi umhlangano obufanele ube khona nosikomishi wamapholisa lo lesiphathamandla seZimbabwe Human Rights Commission ubungakabi khona, okutsho ukuthi amazwi la ebengakafiki kibo. Kodwa ke kuvikele edluleyo sithokoze kakhulu ukuthi iZimbabwe Human Rights Commission yethule umbiko ikhuluma mgceke ukuthi akufanelanga ukuthi amapholisa abambe izizalwane zeZimbabwe ngendlela akade bezibamba ngayo nxa betshengisela, ngoba lilungelo lomuntu wonke ukuthi enelise ukutshengisela nxa lokho kutshengisela kusenziwa ngokuthula.
Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the role of women in pro-democracy protests by Zimbabweans at home and abroad. What are your views on the issue?
And Marv, today the Attorney General's office prohibited the holding of protests in the country for the next 2 weeks, leading to the protest organized by NERA, a grouping of opposition parties, to postpone their strike to September 16.
Yes, the PJ and the AG's offices cited the current disturbances in the country as one of the reasons the protests in the countries have been banned briefly for now, for 2 weeks, I guess.
Mm-hmm. And one of the members of NERA, Ms. Marceline Chikesha of the African Democracy Party, says it is important for women to participate in protests as it is their constitutional right, but urged also police to respect protesters and refrain from carrying out police brutality through beating up protesters and throwing tear gas.
Yes, so we want to hear from you, our listeners, and those who are live streaming with us. We want to hear your views. But PJ, I understand we have one of our guests already, Thandiwe Dube, before we go further. Makadi Amai Dube. I watch no kuchinga mizai pachirongwa. Tinoona kuti ndimi mumwe weavo vairatidzira vari pasi pesangano Rural Teachers Union of Zimbabwe. Chimbotitsanangurei kuti zvakafamba sei kwamuri nekuti takaona muchizoregedza kuendera mberi nekuratidzira uku.
Ndiri umwe wanga achiratidzira pasangano Rural Teachers Union. Chikunyanya kushushikana semurayiridzo wekumaruwa. Nezvizhinji zvatinoshuvirawo kuti tive tinowana. Saka ndoo zvinhu zvataida kuti zvisvike kuvatungamiriri vedu vazvinzwisisewo. Saka takatora nzira yekufamba senzira yekuratidzira.
Aiwa, tichambokubatsai muri ipapo, asi PJ yanga ati ndibvunze kuti munokuluma here.
Nyakuluma sivili.
Kuhle kakhulu. Siyawamukela kuhlelo lwethu. Sibele inhlanhla yamaswazi kodwa ke singakaqhubekeli phambili Marvelous wathi ngithi uhlelo lwenu olwe Women's Roundtable asihluzeni bomama lamhlanje sikhuluma ngokuphatheka kwabesifazane ekutshengiseleni okwenzakalayo elizweni jikelele lakwamanye amazwe lapho okulo mZimbabweni wonke vele kulokutshengisela ukuthile kungaba ngapha ngaseMelika, kungaba ngaseCanada, kungaba ngaseUK, abantu lokho bejengisela laseSouth Africa laseBotswana. Abantu baya ezigoldweni zabameli beZimbabwe kulawo mazwe besiyatshengisela izikhalazo zabo bekhonona ngesimo esikhona eZimbabwe kwezenotho la kwezombusazwe lokunye okunenginengi vele abakhonona ngakho okwezokhetho okwani ikanti ke kugcina ke abatshengisela ibona laba becina bedibana lamapholisa babajikele ama-tear gas baba baxabule babachayi abanye babo bagcine sebesezibhedlela ikanti ke singakhumbula ngenyanga kumbe ezimbili ezedluleyo kwaba lokutshengisela kobulawayo kwaphoselwa i-tear gas endlini umntwana walimala kakubi wasiwa esibhedlela waphelela khona ngale wachonela khona ngale ukuthi abakuleyo ndawo vele kabasathakazeleli ukuthi bajengisele ikho ke sithe sicubungile sikhangele ukuthi omama lokhu kuyabenza na ukuthi bachedele emuva ngocuku olwenziwa ngamapholisa lolu kodwa ke sidibana ukuthi nanana ekukhulumeni kwethu labo abesifazane ekukhulumeni kwethu le ngcwethi ezithile lalabo abalondoloza ezelungelo loluntu bathi vele omama kathesi sebejikisile la bajamuka
aiwa PJ iro idama kuti nasi turi kutarisa isu nemabasa ari kuitwa nemadzimai nyanya panyaya idzodzi dzekuratidzira sekutaura kwawaita PJ madzimai akawanda ari kuti aiwa zvakwana yanguva yekuti vapindewo vachibatana nevamwe asi tanzwa nhasi kuti ofisi yemuchuchisi mukuru vati ivo pari zvino vachambomisa kuti vanhu vaenderere mberi nekuratidza kwemavhiki maviri saka kuratidzira kwakatarisirwa kuita mangwana nesangano renera kwambomiswa asi sangano reMDC rataura iro kuti richange richienderera mberi nekuratidzira iri uku kana 2 weeks dzapfuura asi tombodzokera kuna Mai Dube vatinawo pari zvino Mai Dube imi ndinoziva kuti makashungurudzwa panguva apo mairatidzira muchibva kwamunodzidzisa muchiedza imi kuenda kuHarare kunoratidza zvanga zvisiri kukufadza ichimbotipa inhoroondo yekuti zvakafamba sei
zvakaitika ndezvekuti patakatanga rwendo rwedu takamboshungurudziwa tikambodanirwa vemutemo tikanzi itobudai muneino nzvimbo hazvitenderwi zvamuri kuita hazvisi paconstitution ndobva isitanga kuti aiwa takapiwa mvumo nemapurisa saka tichingofamba tobva tafamba tatifambei ndopatakazosangana nevemutemo vakatombotitsvakirawo vakomana veyouth vakatengerwa doro kuti vadi vatishungurudze zvo zvakazokonzerera kuti vamwe vedu vadi vasungwe kwamurewa vakatombovata muchitokisi vakazosunungurwa mangwana acho zvakazokonzera kuti mutungamiriri wesangano redu ave asingachabvumidzwi kwa anuwa nengo yedu shaka chaka zenda kwa zenda rambiri ni vamu tango tifambe ndo zane 80 kilometers kipinda marari ndopataka zinyaya kushunguru kwa nama pulisa nashiti ingati irege zai saka kufamba kwedu kwa kato machaishu uye vamwe wedu wakato mbobatu wakato mborohu wakato tana nukuzo tiza saka lupa ndakazo mandati haa wakuma na shunanti sisi ya shukufamba ishu tungu mendi fagwaru wedu kwenye shimo shedu
Tinonzi kwa kuti mima kato mbopinda mchipatara zvazva famba si
haa takambo shunguru dziwa nima siya utikambo farikwa mne chume chitoro chinanya topira ndo pa ndakango zodzimawo saka inda garanti ndine chirwere chebhipi saka ndosingari yakanyamboti kwire ipapo ndikazodzongonora tiwawasimaizvo zvaanondaanayo
aiwa PJ
ye ungasichasisela ngamafitshane khonoko okukhulumileyo ngolimi lwesishona ukuthi kwahamba njani sibisibili ukuze liqunge isibindi njengababalisi basemaphandleni ukuthi sesifuna lathi ukutshengisela
njengombalisi osemaphandleni kulezinto eziningi esisuphayo thina sathi siyahamba ukuthi sitshengisele sihambisa izikhalazo zethu ebathungameleni bethu qalisa ukuhamba empower tower sathi siye emahofisini sabizelwa amapholisa ama-cia ole besithi mina ngingcono liphuma endaweni leyo vele ngapha akuvunyelwa lokho elikuyenzayo akukho emthethweni nasaye sisathiyela iphepha sayesihamba sathi uhambo lwethu esiphakathi laphakathi basilanda basithumela abanye bafana savalelwa kwesinye isitolo esingaphilanga sasihlukuluzwa sihlukuluzwa sibili abanye batshawa khonapho ngase napho ngokucitha nje ngase ngicina sinsesibika zisayilatshwa sengisiza ngcono ngabuya ngaphendula njengomuntu ozwayo inhliziyo ikushisa sibili efuna ukuthi izikhalazo zethu ziyamukele but sesiye emreyo abanye babotshwa sebebotshiwe balala bevalelwe wasevulelwa kusasa kwakhona sesiqhubekela ngohambo lwethu khonapho amapholisa indawo zonke zephongubu sibuza lokhu lalokhu abanye besixhukanisa sayesicina sithiwa sinalila mvumo sathi hayi i-clearance yemapholisa silayo ikovunyeka lapha ezimbabwe kodwa akula nto enjalo lo akusebenzi ngamaphepha kuphela akona sithi hayi lo nto ekadeni labo ngcono sinjani siyekele sizihambele harayi siyothi sesikithi izikhalazo zethu lokuhamba kade sikuyenza khanya vile akuvunyelwe endaweni nje
ye kodwa-ke lina njengabesifazane abasekutshengiseleni khona lokhu ukutshaywa kwabantu ngamapholisa ikakhulu abesifazane akulenzi na ukuthi lesabe ukuthi liphatheke ekutshengiseleni okuthile
ukwesa isikhathi sokwesa basesadlula
ye
khathesi sesizimisele ukuthi hhayi okubuya kuyabuya esikufunayo ukuthi izikhalazo zethu zilalele ukuthi lathi ngasesisebenza phela thina asisebenzi sodwa emaphandleni silabantwana silabazali bonke bayakhala because thezi ngona siphume siyotshengisele ukuhlupheka kwethu esikwenza emaphandleni
ngoba lingahlala ngekhaya vele akula okuzalilanda lihlezi ngikhaya
hhaw ukusilanda hlezi ngikhaya akuyafanana vele ngiphume kumbe ngiyekele ukuyekela kuze kube yinto ebuhlungu simpela uyabuthisela ngaphakathi ungaphuma kungcono uyakuphuma usehlangana lakho kuphandle khona ngale
ye useyadibana labanye
PJ maybe let's welcome some of our live streamers maidube mombobata makadaro nekuti chamanakira imi munotaura zvese tichapinda futi kwamuri mombotiti de nechirungu saka nhasi taita rombo rakanaka mombobata makadaro we want to welcome Shadrick Baipai who is live streaming with us. Somehow, I don't know the live stream. I can't really see the comments. So if you're watching us and I'm not mentioning your name, it's not that I can't see you. Just, you know, hit the like button, hit the love button, then we can feel the love. But so far, I can see Shadrick, who says we need women who can stand up like those in Bulawayo. So that's one person that I can see. But other people I know, you know, there's someone who sent me a message, but I can't really see who they are on here.
So hit the like and hit the love and let us know you're out there and that you can hear us loud and clear. And tonight we're talking about protests. You have somebody?
Yeah. So lo umlalelo ofuna la ukuthi afake imbono yakhe. Siyakwamukela suku Ncube.
Yebo, ngosuku kapho Ncube.
Yebo.
Yeah.
Ngovela ngapha kumbe.
Yimi.
Ngakubamba. Ah, sengiyibonile imfanekiso uhamba lapha lalapha ya. Usubona ubone njani umumo khona ngapho usuvele ngapha emeli.
Ngapha ikuthi thina sitshona ekhaya kukhanya okuningi kwakhona kwenzakala endaweni ezinjengeHarare.
Yeah.
I think since iCapital City. Thina ngale eNorth Shangane ukuthiwa kuphetsheya hayi umsindo ngale kusathule khathi sasikezwa lutho.
Yeah.
Akukabi le demonstration not even ka one.
Yeah. Kodwa ke nxa ukhangele sibili impilo yangkhona abantu bayikhala ngokuthi izinto zonke sezinzima. Kwezweni yotho kwezombusazwe izulu kalini kuhle ubone njani umumo
hayi kuba nzima sibili kukhanya kulobunzima kakhulu lezulu kalini abantu amabele hayi kula amalonyaka amabele amaningi
yeah
abantu sibili hayi baya struggle sibili ukuphila lapha Yeah.
So wena ubona njani ukutshengisela lokho okwenzekala emadolobheni ikakhulu khona ngale ngase Harare ukuthi kuyanceda na ukuthi omama labo baphakame bayitshengisele
mina into yakhona ngiyibona ingancedi akukhanya ukuthi konkona kusuka kusiya ngapi abantu sibili babuhlungu kodwa ikuthi kube le-change akukhanya kulanto etshintshayo bayazama sibili abantu ukudemonstrator lapha lalapha kodwa hayi ukuthi umumo utshintsha kulanto entshintshayo
kwenza kungabe kubangelwa yini nxa ukhanye
ngingazi kumbe khonapho kuma-leaders kumbe ngaphi njengabantu esikhatshana wena nto uyabona ukuthi siyabe sikuzwelela lathi khatshana
yeah
so khonapha kumbe ku-government phezulu yikho ngani kumbe kule problem khona
yeah
so abantu bayademonstrate ukuthi engcweni labo bengaziwa kodwa kade bazama ukudemonstrate kodwa hayi ngokhanya kulanjiwa kulanto etshintshayo la
namba phela abanye olokuzenza
bedemonstrator baya attackwa back anje yabona bone government lamandla
yeah besebenzisa wona amapolice
yeah manje awudemonstrator kwabantu ikho kungakhanyiwa ukuthi ukhathesi kuya ngapi
Yeah. Umavela silapha uthi yena na ungakhuluma yini uthi gamfu gamfu ngesishona ngiyasanga ngiyakwazi ukuthi engxenye lazo useze lazo mbijana
isishona
yeah.
Okay ebefuna ngichasiseni
yeah uchasise nje ukuthi wena usuka ngapha eMelika usiya khona ngale ekhaya ubone umumo unjani njalo lokuthi khona ukutshengisela akuratidzira uku kunobatsira here
anchayedza but handiti nyatsotaureshera zvakanaka
aiwa pakanaka ingoiti yenyu gaga
ndakaona vanhu vari kutambura vari kutra kudemonstrata kuti vanzwike but hazvitombooneke kuti vari kunzwika vari kunzwika
aiwa maedza shuwa sisukunxube aiwa tinotenda thank you so much
tinogara kunotshangane mademonstrations acho akanyanya kuHarare because I think it's capital city and then kuBulawayo is on and off
aiwa
tikunotshangane it's also called petcha aiwa paya apana noise kana tisatambonwa noise chero even one day
okay aiwa tinokutenda isisi maita basa so ndaiona maedza chaizvo kutaura chiona ine magona nekuti tabata nyatsonzwisa kuti aiwa kwamurimi kushangani uko zviri zvishoma uye Bulawayo hazvina kunyanyowanda asi kuHarare
Vanhu vane nzara hakuna mvura hakusi kunaya
aiwa tatenda shuwa nhasi tambonzwawo kubva kushangani tafara chaizvo muve nezuva rakanaka
Alright.
We have a lot of people now that have just joined us. We have Anna Musanguro Mubaiwa
who says, I'm on. So, Anna, we can see you. I see there's Noreen Walsh. She's, you know, in the terraces somewhere. Hilda Chakadza, thank you. You say you're watching with us. There's also Walter Tatenda Ngondo. He says it's nice when we get calls from people in Zimbabwe on the ground. I wonder who pays for the airtime, though. I think he's referring to maybe his relatives. So thank you so much. And Suku is also here. So thank you, Suku. And I hope that you continue live streaming with us. Carry on, PJ.
Yeah. Ngunkosazana Dube kumbe ngunkosikazi. Lokhu khona tani? Ngunkosazana Madube.
Yeah, lokho ngikhona.
Oh yes, we had promised that we wanted to speak in English. So go ahead and tell us, what role have you played as the Rural Teachers Union of Zimbabwe, especially coming from the rural areas, in these demonstrations? And today we just heard that they've been banned for 2 weeks by the Attorney General. What's your view?
My view is that the demonstrations that are going on, it's not that they're all violent. Not all demonstrations are violent. Some of them are peaceful. And yet they tend to be turned into violent demonstrations, just like the one that we had for the Rural Teachers Union. But as a peaceful demonstration, we would go to the district office in our route and just submit our petition and walk peacefully. As we were walking, some of the villagers, students were coming to join us. But by the time we got to Nakiwa and Mrewa, that's when the police disturbed us, and then it kind of turned violent, like especially to Mrewa, where 6 of our leaders were arrested there, which included one woman, Limit, who was also arrested in Mrewa. There were villagers there. People were there walking along with us, but when the police, because only two truckloads came, and there was a crowd of about 50, 60 people were there, but we came two truckloads of police officers with helmets, baton sticks. They all jumped just to try and, that's when some of the villagers were fled the scene, and we, the executive remained there, and 6 of them were taken into custody and were held at Mrewa police station. So and these demonstrations, they're not all violent, but they are turned violent by the security officers.
And you as women, doesn't this brutality deter you from participating in these demonstrations?
It's natural for women, because maybe women are said to be the weaker sex. But as a woman myself, I told myself I'll stand by my other comrades that if we have decided to do this, we shall do it. Not just because I'm a woman, but just because I'm also a red teacher who teaches in the rural areas, who suffers just like the children and the parents that I'm always dealing with every day. So I want those problems to be addressed.
Aiwa, ndiri kuona palive stream apa vakawanda chaizvo vari kufarira zvamataura. Mai Dube vari kurova iyo love sign iripo iyo, vachitivo vafarira zvamataura. Mungagona kuzvitaura neshona here zvabvunzwa naPJ kuti imi semadzimai zvamuri kuita zvekushungurudzwa nekurohwa? Takaona Ambuya Lilian Mashumba vachirohwa vhiki rapfuura muHarare. Hazvi kudzorei kumashure here semadzimai?
Izvozvo zvekurohwa hazvitochidzoseri masure, zvinototisimbisa nokuti nguva yakapfuura yataingoregedza vamwe vedu vanhurume vachinotiratidzira kuzhoko. Asi iye zvino zvatava kubuda isusu zvava kutaridza kuti zvinhu zvasvika pane chinhanho chakanyanyisa zvokuti nesuwo zvaakutibata kuti tirambe takagara hazvichatitenderi. Saka tava kubudawo tichisanganisira nokuti vamwe vedu vanobatwa. Saizvozvi ndiri kutaura kwandiri kutoita izvozvi, ndina Pride Mukono akatobatwa izvozvi, atori muusungwa and ari kurambidzwa bail. Saka izvo mangwana andinobuda mucourt, saka maybe 15 ndo paasadi pachamira pamberi pedare. Saka zvini
Foni yedu inenge ya Rasika PJ andisikuziva. Asi pari zvino tanga tiri kutsvaga Ambuya Lillian Mashumba ndoo mudzimai watiri kuona pa mufanakiso iri kuratidzwa pari zvino. Vakarohwa vaka you know takataura navo vachiti ivo pari zvino imwe nzeve yavo haisi kunzwa. PJ nenyaya yekuti vakarohwa kumusana vakabutsurwa nemapurisa. Ndoo zvimwe zvazviri kutaurwa zvena mai Chikasha ve ADP vachiti izvo.